kungotora vanhu hauna mhosva yavapara kungonzi nekuti unotaura mashoko kuti demonstration robvumidzwa pamutemo kwakutonzi muvharirei
saka maa muchibatwa zvakasiyana here nemabatirwo ari kuitwa muasungwa kumajeruku
ko kumajere kwatonaka munogara kasembera dzemumwena kuti umwe musoro wakatarira uko umwe musoro wakatarira uko kana woda kudochinja rutivi wotanga watosumuka hakuna chakanaka hapana chakanaka chikafu hakuna vanhu vari kumajere vari kununga zvisvinomuromo vari kutambudzika chaizvo
kunze kwezvamuri kutaura izvi mune kumwe kushungurudzwa here kwamakaitwa muri muusungwa
chokutanga kunosungwa ikoko kutoshungurudzwa musati maenda kujere mukoma jonga ndoda kuti muzive kuti unotanga waenda kupolisika paharare central police kutaura kuno kudai kumasells hakuna kana drop remvura hakuna so kana nzvimbo ikanga isina mvura mucherechedzo wekuti nzvimbo iyo haina utano mumasewo macho medu hamuna chakanaka nzvimbo isina mvura nokuti musungwa anobvumidza kugeza zvino kana pasina mvura anogeza nei tobva ipapo kwakuenda kurimandi kwacho munofanira kugara vanhu 30 munogara muri kuma120 makatikiriana sembeva dziri mumwena haisiri nzvimbo yekuti vanhu vange vachigara nokuti kana munhu achinge asati atongwa ka even chee munhu atongwa anokodzere kugara panzvimbo yakanaka
saka maa muchikwanisa sei kurarama munzvimbo yakadaro nezvese zvamuri kutaura zvekuomerwa izvi
kutongorarama mwana mai kupeu panenge pakaoma ka unenge usina optioni kana unenge wangodzipindawo ende kwatinge wavharigwa unoziva majeredawa kwavatovharigwa wavharigwa chero munhu akafa unotongonoonekwa mangwana chero akarwara unoonekwa mangwana ndochimiro chiripo
saka zvese zviri kuitika izvi zvinokusiyai papi murwendo rwenyu rwokurwira utongo hwejekerere
mauta zvakanaka mukoma jonga zvese zviri kuitika izvi zvodotisiya takatosimba chaiko nokuti chinangwa chevanhu ava ndechokuti kavachinge vaku sunga kudai kuti vanhu vanyarare ndoda kuti inditi inini vana vezimbabwe nhatirambei tichifamba nhatirambei tichitsigira purezidendi wevanhu baba vachamisa nyaya yekusungwa kuri kutiwa vanhu nyaya yekuiswa kumajere kuda kuti vanhu vadududze vanhu vadzokere kumasure isu nhatirambei takashinga kubatana kwedu senyika tinosunungura sevanhu vezimbabwe tichavhundutsirwa neiyekusungwa tichavhundutsirwa neiyekuiswa kumajere